A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bidebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Ah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kuramwa mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwe itakar tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60. Saka tiri kuti ngaudzorere mari pavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vati vashayisisa $500 votipai zvinoenderana nerate iri kweita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa. Izvini ivo mukana vachitaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinterbank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamukalkulatire nerate inenge iriko. Mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikaichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta. Pakupera kwezuva tisiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu. Asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuti Zimbabwe mushure mekunge vawana news dzekuti varayidzi vaATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regaitinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mumultiple current period medu muikonomi yedu munoshanda maus dollars, moshanda marand, moshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura mumonetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari mumaus dollars, nokuti maus dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa maus dollars zvinokudawo kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nemaus dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza maus dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaus dollars gifts.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obed saying? And
Obed was actually advocating for teachers to be paid in U.S. dollars. So he was saying that because of the way that the U.S. dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in U.S. dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in U.S. dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in U.S. at the moment. And also there was a question on, but why are other government departments actually charging for services in U.S. dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zuluganda, bage, esikoloka ngako lamhlanje, sikhuluma ngokwenzakala kwele Zimbabwe, umumo wezomnotho nganisumubi okunye okumangalisayo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu, lisiyethekele khonapha-ke kufacebook zethu, sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So liyengene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho-ke kuradio emsakazweni, liyenelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwe ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile-ke umnumzana Obed Masarawur yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke sekumele bona ngaba abhadalwa ikumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli khonoko ukuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha-ke enkundleni. Yeah, marvelous.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese vari pa live stream yedu pa regional. Tina Courtney Paul January, I'm watching you from Kairicha in South Africa. Kennedy Mukunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD Festive Nyeketa, arikuti ari ku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson, hello. Mm-hmm. Kanyo Mweni, arikuti hello everybody out there. Arikuti aro mafungiro yake Bright Mashemba ari ku Cape Town. Arikutuona pano. Mazemen Moyo, Hans, I'm watching zvangu. Saka pindai muchirongwa mutauro pfungwa dzenyu kuti munoona sei zviri kurongwa ne vatingati vevarairidzi nyanya vekumaruva. Tanzwa ava Obet Masarora vachitaura ivo kuti vari kuda kuti vabhadharwe nemari yekunze. Vamutodi vachiti kwede. Kwete, saka pindai muchirongwa titaure. Discipline Gibson madanira ari kuti ko iye vamutodi vanooraho ne RTGS here. So he is asking actually that kuti does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Gaule, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother?
We are very fine. And how is Cholocho?
Oh, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the bond note. Or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes? I really don't know why.
How are you making your own money, Mr. Kaole? How are you making your own money when you are getting RTGS and bond notes? Because when you are placing orders in different places, they're demanding US dollars. So how do you make your money if you're a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you? Now since the Mali Akupo wins again, Baba Kaule. That's in the very same.
In Mali, yes, super keeps in Obaka. This is RTGS list. It's I'm a bond in Allah. It's called Mangao, very ash super Moba. To Gatesi now, Usuatuele, Usia Tengamali, Mo, Seba, Tatasin, Otari, Usupo, with my praise, I can say Quella Suzongi. But Ubunun, Engatiskan and Lela Wotina, Yavandeskavens and Apo Richin lay, Engapaway Matvelenia Kul. You don't want to get a name, but South Africa, I want to have a name, but Peter Maran. Yobasile nsayola. Oso kusuka lapha umaranzi swatholile. So kumele njalo uphinde uyesebenzisa wona maranzi uswagugule la njalo emalini leyi eyiyo edingakalayo ukuthi uthenge naye emahosa.
Hayi siyawuza kakhulu sicela bambe khona mpo marvelous.
I worry gate timboona kuti pane vatereri vedu vazhinji Gibbs today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA on our Facebook page. Hello Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizvo because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa saka tinofara kunge tiinemi. Muri kupi Sister Cynthia?
Ndiri muHarare Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze.
I think zvavari kutoda hazvina kutomboshata. It actually makes sense ne zvakaita economy izvezvi. Because mari yavari kuwana haisi kukwana. Unotozoona kuti pamwe pei yako yese yapirwa uchibhadhara rent. But then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro. Uri da mutengera chikafu. Makombi acho ari kungokwira every time. Fuel iri kungokwira. So kana uri kutangira salary yako in bond. apana cha unotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usara rombopedza kana kuita anything saka if zvinhu zvacho zvekutengeswa kuti nema US dollar ifaini kuti izvezvizvi cooking oil 2 liters iri kuita 25 bond kana kuti unonzviunza 3 US kana kuti 4 US but then isusu hatisi kutambira maningi maus acho but zvinhu zvatiri kuda mabasic commodities achakawanda ari kutengwa nemaus or nebond but nemari iri pamusoro so government must really consider kutovapawo maus dollar iwayo because haisi kutokwana mari yacho
imi mitombodzokera kwamuri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei
ini ndinoita basa rekubheka makeks
saka pakubheka makeka so, muno zvinofamba sei
Because nekuchinjwa kwaitwa economy I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash iri equivalent depending ne rate remusiwo because kwandiri kutengawo my ingredients they are charging me in US dollars or vanondicharja nebond or eco cash iri equivalent to rate yemusiwo
tombotidai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame mungada kuti vanzwe kuti chii chichemo chenyu ndechekuti chii
chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika because izvizvizvi ivo I doubt vanotombozivo kuti chingwa chinoita marii kwavari kumba kwavo ikukoko probably vari kutodya chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuuk iyo something but isu tiri kutambudzika munomu they should really put vanhu pamberi because ndo zvavakada vakati vanozvikwanisa kuzviita ngavatiisiwo pamberi they should really consider kuti saka isu tiri kurarama sei vana vari kutambura kunze uko mwana wakurarama asina kudya saka ngavagadzirise nyika vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrasta here kuti vainvesti munomu but I doubt kuti kune ari kutombovatrasta kana kusafaiti mavari saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika
maybe just tell us the same thing in English you said you're a cake baker how are you managing day to day with the state of the economy the way it is
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent, depending on the rate of the day. Because where I'm buying my ingredients, they're also charging me US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit because if people are not earning much out there, I can't be able to make money because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they would not have mealy meal or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says it is Slovan? For it, siya wambungi ila kutlelo.
Hey, salvo na alwa.
Iye, wakunjan ba?
Mina iya pita. Ukuma lokole ni yelo, eplamtu.
Iye, yelo kunjan, ukuna wampe eplamtu.
Ah, eplamtu, suwa ni kaza, ukena kutlelo.
Akunjan, utu hamba njan, ukuna pama RTJS, lama pond, siya kutuwa, sebe sithi ngumquba kuphe
hey soko sesifile u2008 part 2
uhamba njani
uzima kakhulu esifile u2008 part 2 ngoba into azahambi abasavumi amara TGS akona lawo lamabhondi ezitolo sebezivunela irandi esingelalo thina esingaliholiyo thina esebenzayo sokuzifananela nje yasebenza kawusebenzi kuyafanana vele le mali kawula mali vele esihliphe kokufana nayo nakhesi
so much
ngona kwela everything
sizokutoba bakhuphule futhi le ntengo ye milimili le sawudo le flower kunjalo
emilimili emini nge ngabona i 20 kg kwezinye izitolo zesithi 33 pounds.
Ngoba
ukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu esibili, especially nxa usebenza uhola 200 nje 300 ukuyakhipha 33 uthenga 20 kg empuphu usalelwa imali. Ngapho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$2 labo abamathesi ngeke sibasuri ukuthi bakhwezile bazayenza njani ngoba ifuyeli yakho niyadura i-20 litres esiyi-100 bondi. Ngikhuluma kanje nje abanye abamatheksi bafakile amateksi abo ngoba abasalethele amaprofit akufela imali ezibuyayo ezindlini abashova.
So singathi nxa ungena eteksini uyabuthwela imali kumbe usebenzani?
Eteksini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibhondi babefuna $2.
So
babefuna imali vele ngoba lalapho kuthengiswa ifuyeli yakhona sebesala emagaraji iyakwingekho ifuyele nale edurayo iyakwidura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babefuna i-cash babengafunile ukuze ama-eco cash lamabhondi akho la yabo. So babefuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela
imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi siyakuzwa-ke Colin Yellowman, siyabonga kakhulu khona ngapho endlovini.
Hayi kubonga mina baba.
Yo, okay, thank you so much, baba.
Mm-hmm. I think so, we have another caller.
So, Colin is saying
maybe before you take
people forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Mm-hmm.
Yeah.
Hello, Mkoma Patrick. Hello, Patrick.
Hello.
Magadi iko Mkoma?
Tinofara muri sezvenyiko.
Kuno tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupiko?
Ndiri kukwekwe.
Kwakadi kukwekwe uko?
Ya, kukwekwe kuri nani.
Ya, taurai tinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uyezve munoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iwo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze?
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$26. Uye chikumbiro chematicha dehurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndiri kuda kuzvidza nezvechikoro but nekoma kwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipasa chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kunese vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but Kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukurokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much Mukoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitiraiwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye-bye.
Bye.
Right, we've got another caller here. Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Siyaphila kakhulu, ngapho khonapho Bongile?
Ngobulawa eMpophoma.
Ye, kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Ye, anti nasasikola sasithi sasingatshuthi Mponzi.
Yeah.
Kati manje. Yeah. So akuthi uthi kunjani khona lapho nxasikhangela intengo yempahla lokho yokujene.
Eh intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily. Hey asakwazi senze njani abamashopu sebekweza daily izinto zonke impilo ezimbabho sokuzima vela kufaphile.
Singathi impupho ke impupho imalini sizokuthi ayikhuphukile namhla intengo yakhona.
Impupho ikhwelile layo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyabi kubo-$15.
Yawumani kg?
10 kg amakhilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani ngedola RTGS kumbini?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi ke wena ngubona kwakhupha abantu bayithatha imali le.
Hey lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha kulapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially ama ruling party the opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imilodi.
Ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho ya?
Ya, kuzima.
Ye, siyawuza kakhulu ke bongile khona ngapho ke empunzi, khona ngapho ke empophoma. Ungapho ke empophoma?
E-total.
Oh, e-total. Duzana lapho sasithela khona i-fuel kudala,
Yeah.
Hayi, siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu.
Hayi, kulungile.
So, this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma, you know. 10 kg pack of mil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah.
Yeah.
Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
I watched what the structure and me Murikupi.
Abandri Mkadoma.
Ah, tunokuchinga mize. Kwa kadi kukadoma uko.
Aiwa, ukaduma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipeo ufungwa zenyu panyaya ye mamirira kaita zonu munyika. Uye shoye tanzwa na asi sanganure atuzi rino mirira vadzidzisi vekumaruwa vachiti ivo. Varu kupachi kumbiro chekuti vadarwe ne mari kunze. Uye shoye varu kufunga shokura mama basa munoona seisha.
Ya nyaya wo inyaya ili right nyaya kuti sinotika tarisa kuti vachipiwa mari muno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS aina chairi kwanisa kuvaitira iri ngoti achiitiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari maus dollars I think zvanga zvichivaitira zviri nani kozanti achiipiwa nhasi ana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana chini zvo chikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for mandi esas kukwanisa nemari ari kase yari kupiwa nekukwira kuri kuita zvinhu.
Imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko?
Isu saitomboshanda makambani akafanana nario zvimwe saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongo nge supply yacho mazvichakwanisa kuita takabata mabasa takumbo kata so takatomira mabasa atisi kutoshanda
saka muri kurarama nei
madhi
muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zvakatooma unotoshaya kuti woita sei kutongo izvi ndirikuda kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapampsi chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa kusvika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa.
Andi munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando.
Yeah, but not hysteric.
Alright, mbijana iyoyo. Tell us, what's the situation like for you there in Kadoma?
In Kadoma, things are not good to everyone. So, we need help. If we use US dollars, everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi?
Zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa ku kubvisa savo bondi rayo kuti takutisendisa maus dollars vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaus dollars so that isusu tisiri kushanda maunpaid tokwanisa kuwanawo ma-PCX kuvanhu macivil servants so that maus dollars anotanga kusegurika munyika.
Aiwa, tinotenda chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa, kana nesu tinotenda nekutipinza muchirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu. Musanete, garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Pilivi Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, you have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears as it is now more of a Zimbabwean, or more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can really consider using our land, I think that will help us a lot even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the rand, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that you have keeps is that we don't have our own currency now, right now as we speak. So that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond not thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond note.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow baba yonko snati moyo. Baba moyo, unjani?
Eh, sakubona mtakazi.
Unjani, kuna ngapo lapho khona nkosi snati moyo.
Hayi, kule kakhulu ngilaphi endaweni yase Cape Town. Ngiyabonga leli thuba sendiphume ngomsakazi omuhle ukuthi nami ke ngiphawule ngodaba leli zwe lakithi lolo olunzima kangaka.
Ye, phosa lakho.
Hayi, khona kunzima mpela ezweni lakithi, kunzima kakhulu. Size sithanda nokuya ekhaya ngenxa yokuthi kunzima ukuthi akunamsebenzi, abantu abasebenzi, imali yakhona kayikho, plus izinto ziphinde zikhuphuke zinike kube nzima. Kanti angazi ukuthi uma izinto zikhwela ngalolu hlobo abantu bazophila ngani, bazophila kanjani abantu bengasebenzi. Kuyinto enzima kakhulu leyi. Lesi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU-P F ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho nasemazweni la sikhona khona kasiphili kahle, ucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuthi bakhuphe le nto yabo, kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakhuphe, because le nto hhayi ayilisizi ngalokho ngisilize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, alikhaya yikho khona lokhu kesiphila ngokuthi lathi lokhu esikudobha ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi labo bazame ukuphila. But isili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle, imisebenzi yakhona kunzima uma ubuye ngaphandle, ngoba imali sabe sinikeza inqaleni lapho khona ufuna ukuphila, emuva kumele ubaphilise. So kusibhekisa nzima kakhulu. Uyazi, ebeseyisisa nje ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi isimo sasesibheda, unkomo wayenza i-unit government lo mgali. Isimo sokubheda futhi sangirayile omgali baphinda benza i-unit government, kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esima bengabe zibona kudala umnani kwakho akavume kumbe nisamisa bayenze leyo unit government ekhiphi ukuthi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya, ungathina kusasa baba. Yes, so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. There are no jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Makadini.
Tiri wadi makadi yenyu kwa muriko kumuriko upi?
Aiwa ndilo fara. Ndi mkoma James ndilo ku South Africa.
Aiwa kwa kadi trupunya sukukunzu kwa hii ku South Africa kwa kadi.
Ku South Africa kwa kanaka simulongozi waka uti. Kana usiri kwa kwa nenye zurugwetika kuno ku South Africa. Namo yacho yakatoti yato tipinda zwa kwa marara.
Aiwa ndizvozvo. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Uye zvine chikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika. Kuzimbabwe uku takagara takangoita hameno kuti dambudziko kuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu. Ende havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chichiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dziroda madhoras saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndoto ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu dziri kubva kune ivo ikozvino pana ari kunzi mwana wa Mutanga, I can only 200,000 US dollars. Munano kana ne Maria kadaromba, ende zvakatotaurwa zvakatopera, akatozvibudisa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida baba, vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo. Hameno kuti tichararama sei.
Saka imidai hurumende yange yakateerera pari zvino zvizvi zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyo yemamiriro emari nezvimwe.
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita ku zvinoenda kupi vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugabe dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopposition chiuya itigadzirise nyika nyika inake fete tozoita zvemaelection but vanhu vane hutsinye mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai choziva kuti imimi haisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidzi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vaizvinhu zvavanotaura zvinotirwadza saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti ari mhemi nokwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura
aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopamukana kune ivavo vezano veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo
chirungu chinondinetsa
aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai
ndinokutendai maita henyu
babai hello Mike sister vari bhoo makadiko ikoko muri kupi
kuchitungwiza
kwakadiko kuchiita unoko
kunzara takabereka nzara gore rineri
taurai tinzwe nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze
varairidzi vakatononoka nekuti vana
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngosilati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema, congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Mason Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, and there was some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be, you can't be held, hold our country ransom like that. Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ke ungatshela abantu thini khona ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe, wena ke ubona njani khona ngesindebele sibe
ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa, wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala ithi ama-elections arikiwe. Hhayi, akusebenzani lonke liye phambili. Umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye. Nakathi sikule dialogue ndinaleyo ekhona evumele ukuthi ama-opposition bathi bahlangane, kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa, abantu bahambe beye phambili. Nginika isibonelo se-South Africa. E-South Africa ngale mbone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi uKhetho udlilile ilizwe esitshe lokuthi mongameli usebenze kungabile corruption kuhulumende yethu, kungabila lokhu ekufiselwe kuhle ukuthi kuzasetshenzwa, bazasebenza ndawonye. Kanti indaba kungenzakali lapha eZimbabwe, indaba kungenzakali la kweZimbabwe, khona eZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe la kwezi. Sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi sisebenze, sikunika lathi, siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisishe, sindawonye sindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media.
Dakutenda vese vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatiri kutowana vachipinda muchirongwa pari zvino. Asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa. Taona isusu Lusi Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square. Ndokutaura kuri kuita Lusi Ndongo yechikowero. Nicodemus Matari runs, Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi, Courtney Arguti, Zanu, dai atonga maskati, mausiku, MDC, yotonga maskati. Zvinhu zvoita bobo, saka kwari, that's the unit. He says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then ZANU PF at night, and then there's a unity government that way. But I think it's just bringing humor.
Yes. In the evening, right?
Yes, so that's his take. Yeah.
Let's take this call and then we'll come back to you, Marvelous. Sithandekile Mpofu, kunjani?
Siyaphila ninjani, sithandazile Mpofu.
Oh, sithandazile. Unjani ntombendala?
Yes. Angizwa.
Kunjani mama?
Ngiyaphila linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso.
Eh.
Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi, sokunzima kusalulanga. Nga uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje uhulumende?
Uhulumende kavume uNelson Chamisa amncedise. Bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe.
Ukuthi ungalunga sebehle?
Bengancedisana kuzalunga baba.
So oba mamakhiye lapha uchude kuChamisa bhe? Mkhiye amakhiye?
Ngitsho cha. Kungayisiyo obamba amakhiye sibili, kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga. ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu yena yedwa kangeke basakukwanisa.
Ehhe. So kumele behlale phansi balungise i-unity government kokujoya.
Yikho phela baba.
Kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kulama unity government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unity government kuyaphetha ngani khonoko?
Hayi, kufanele kwenziwe kanye. Kube kungayenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
Ehhe. So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba.
Ehhe.
Kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree. Iranda liyasebenza ePlumtree. I-bond note liyasebenza ePlumtree, i-US liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singathi ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile i-US esebenzayo.
Ehhe.
Eh.
Ugcina nini ekhaya mama?
Mina ekhaya ngigcine ngo last month.
Oh yes, sizokuthiwa besikuhlupha phela ama-RTGS lawo le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso, iqiniso lihle i-bond kalisathengi bantu.
Kulobo zini?
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbako.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa ntombendala.
Sibonile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She is also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are Murukupi.
That was Max Matongan Gumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kakana Kando Namoya Sugar.
At our ratings with Rukunyaso Kukun's wife, Unarez and Yuzuri clear chairs or Tipeo, Kutikwaka Mira Seiko, Kotakatarisanya, Yemutongo, Mutengo, Yeshin, Uyeshe, Trukona, Vana, Vazizi, Silver Kukumbira, today, Rumende, Yava Badara, Nimaria Kunzi, Vachi, Koker, Wane Sanganori, Atus, Nomira, Vazizi, Vanozizakuma, Ramona Sage.
Yeyi torifungo yakanaka mainini ndakabva kumashingo ngati kuswera zuro ndakatenga zvinhu $100 ndikakuudzai kuti ndakaendesa chandakabata zvinosiririsa nokuti shuga chai chaiyo muhosero yakuita $7 shuga tobvapo mafuta Roy ekita $21 more wholesale than the doctor. $21 mafuta kubikisa. Saka ndudzei kuti an ordinary teacher ari kutanda $500 angatenga chii. Fungwa dzangu dzokuti kana vachitoda kupuwa mari in hard currency zvitori nane nekuti shuwa namari mararamira aisho hazvina kuitika. Imagine kuti kufamba mazuva ano muZimbabwe kuchaiti kwakudhura kwakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe a distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10 saka ndiri kudzoka yati vasikisi
apa inini
chenera kuti atambire in foreign currency I think zvingatove nani vanogona kuwana or something
ehe imimi munobata mabasa api emaoko
ikozvo ndingori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here, muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here? Zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura yakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi dai kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasa kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzikwa neanyone ari muhurumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya
petrol ne diesel. Nekuti so maonera angu ini diesel ne petrol ziri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvaita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taura izvi.
Friend yanga shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And kuti ndisve ndibve kwendiri kunoda kubhindura ndaida $150. Yokuenda sete kudzoka $150. I couldn't attend the funeral because there's not going to be able to pay money for transport. And imagine what the children should not see. Munofana kuchema na anochema, mufana na anofana. I failed to attend his funeral. Not because of the singer, but because of the situation. Yanga singer, you know, hapana pandai wana $300. You can't forget.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo tinokutendai mukoma kune kupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu asi daitaigonawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama tikwanise kudini zvinobva mumaoko amaticha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na mwari matisha akwanise kuinta kutambira mwari gawa wata of $200.
Aiwa
kwa mwari ya kawanda kwa tambisa $200 kana $150 wanu buda kurarana.
Aiwa tinukutenda icha izo muve nezuva rakanaka. We're hearing there Gibbs from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
So, really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzo Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tube njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani ukwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Tube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatsha awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile hamba amazwe namazwe thathathuyo sengekho ekhaya kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nangu engutholile kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu ngabeZimbabwe okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokuhlana sithala uvalo ukuthi manje sizasofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzana kodwa kulungiswa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu bengangiswa kapho. Uyabona ngendlela embona ngakhona ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamacembu lawana aphetheyo nje kakhulu iMDC nezanPF abayeke ukulo ngoba lapha abalwela khona kusuka kuchaphakezele lati ngase singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC mebiscuit basiphethe lapho uthi hawu okay uthi uyabuza thina siyavala la and mabe vala lapha uhlupheka laba bantu and then unsinyolo lwana olufakiweyo eceleza ama-sanctions la khona uMnangagwa amthinti or abaholi bezanPF abathinti lami athinta thina napho ngoba manje lapha isuke ishaya abadala laba mayefuni ethinko yakwazi ukusivota loba eMozambique loba e-UK.
Yeah, hayi siyakuzwa ke Msunduzo Ndlovu. Uphosele ukugcina ba
engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo makavule abantu beZimbabwe nawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama ulama-sanctions lawa onawo maybe bekukhona okunye bese ngakubona noma simthipa bese emthipa sithi indoda wabusa kungela masanshizi kungelani ngakho ke phuma ke wehlekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwamasanshizi asazi ukuyehluleka noba kumbephele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqa asazi.
Hayi, siyabonga kakhulu Ndlovu, ungathenga kusasa baba.
Siyabonga ndlunkulu.
Yes, so that is Mr. Msunduzo Ndlovu is saying that you know, the president has been visiting several countries but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering, and he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon Muramba Kudirwa. Arikuti iye ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa Tafianza, I'm watching you from Johannesburg. Courtney anogara achititeedzera, tinokutendai Courtney Mempi Courtney, tinokutendai simba rashe chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka, noti zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo, but nguva yedu Courtney ndo inenge yaita jealous kwauri nhasi. Prosper Machizera, hanzi ndinonzi Prosper Machizera, please ndifonerei, but time yedu manje haisi kunyatsoita. Very soon Muramba Kudirwa, I'm watching you from Chipinge, saka thank you so much. We've got people watching us all the way from Chipinge, vamwe vari kuJohannesburg, vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare. Over to you, Gibbs.
Yes, so kuloba vake umtandeni Ngobisi Chibale, so uti ngeke sijabulele umnumzana Mnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikho sikubona kuphela. Then Martin Frank Samamo uti mfonelani, Samamo sakuzama kona poke mfowethu. Uthuli Masoka uti ye bantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe le South Africa, vela kukhambelani konke lokho. Kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios. Abayeke ukudlala ngabantu, yikho lokho okwenza ukuthi ilizwe lingalungi. UDenzel Dube uthi ngikhona eStikini Dube. Uzobuya ke uTendai Mashonga uthi ngiyakubona sis Marvelous lo Dube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle, I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uthi ye lokho ngikhona khona eStikini. Makona ina vanhu kuna?
Saka tida kutenda vese, pane vamwe vambotinyorera, tisati taisa chirongwa ichi, pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tida kutenda Max Matongwa, ni Laxmo Mangwiro, vese vambotinyorera pataisa posti edu, Simbarashe Taone Shiri. Tichange triku kukufonera imangwana, tichaende rambiri nechirongwa ichi, titaura pa Let's Talk, ngati kurukurei, chatino kupakurei nechipiri, saka tosanga na ipapo, titau, tichende rambiri richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika, uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze. Gibbs.
Yes, uzabona ke umtakatixo bhayana uti hei kuzima sibili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke uNaison Dube uti bond note yilo elivangela konke lokho kuhlupha abantu beZimbabwe. Kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu, ZANU-PF hashtag must fall. So ke ngawuka ulikhona uyaphendula khonapho. Kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe. Kuzobuya ke uMcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this, not everyone. Untombi yakomnyathi uMamdluli uthi eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi du Mamdluli. So I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese vanga vari pa Facebook page yedu ye VOA. Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze. Gibbs.
Yeah, kunjalo ke Marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator, I believe, Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Kip Stube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
A marvelous Mfanganya Huye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.